manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai opa muchinguri kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Indre mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyo anga aenda kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afumira kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yeRudaka Stadium kumarondera umwe manga muchifanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veTriple C zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Tavaza piwa mkana ni mapurisa wakutiva uzeva tsigiriva wakutiva parare. Vachamisa vata hapana chabuda kumatare kwa vanga vaenda.
Vaenda kukot. Nezuro maloya daka enda kukot. Ma judge haifana ngari kukota akashai kwa usiku wese. Maloya akapeza usiku akangomiri rapa dora judge. Kusikira nasi mangwana. Vazo enda zwe kuno kumansipe. Ndoko kwa tatiri. Judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatidi kurwisana nevanhu. Saka varamba kwataenda kukotu. Vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikadaiwa zvakanaka. Chindipai mukana ndinoudza vanhu. Kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinya uye ramangwana tisi hurumende mapurisa achinjwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa matipo ipat.
Mutevedzeri wemutauri weTriple C vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kuDuliba Dzimu Stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutira kuita zvisi zvavanoita kuti isu tisaungana. Asiyelo iri mwoyo mwevanhu. Asiyelo iri kutenderera kumamisha kwatati tiri kumuzarabani izeve zeve. Vanhu vari kutaura togona kufeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie. Asi mwoyo medu ndeye yellow. Imwoyo yaimbova red. Yakachinja musi watakaannounsa on Wednesday ikaita yellow.
Mumwe mtsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu, amai Jane Chikandwa, vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi, hapana chazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvichazivi munhu kuenda mubalot box kuti anovhotera candidate yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C, tisine chimuti, takahwina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa because of Lowlands, Katsiru, namatereka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi garwe chairman. Saka hapana, havari kuona kuti ground havana. Ede sisi wakari memuno, ground havana, ede havahwini.
Tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 19 iriko zvechokwadi, bato rezanu PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita misangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzekutsvaga mumiriri wemarondera Central Parliamende ndivaCaston Mateo veTriple C vaIgnatius Matereke vari kumirira zanu PF pamwe navaWitness Muzavazi avo vari kumirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Frank Chikore.
Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai Opa Muchinguri Kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai Muchinguri Kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti Triple C.
Tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutendai
amai Muchinguri Kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C.
Endai munobayiwa isakutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kuzwa.
Vatiwo hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota, amai Muchinguri Kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzanu PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWeston Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato rezanu PF. Vaive nhengo yeMDC Alliance vaSpraga Chiwaya, vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection, vanoti vadzokera kubato rezanu PF. Vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezanu PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine bumbiro remutemo, mune inonzi Bill of Rights, mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association. Ndiri kufamba munzira muchungurudziwa nevanhu vakawanda, hee vatengesa, hee vaita ikodzero dzangu gentlemen.
Nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwache chigumo, vanoti zviri kutaura amai Muchinguri Kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zvishanu vabva kunzvimbo dzose mudunhu. Ndakamirira Studio 7 mukaroi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, ZANU PF iri kuita mumwe musangano kwamutare mangwana uyo uchatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato iri vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ukuwo mutungamiri werimwe bato reMGCT vaDouglas Ngonzora vari kutarisirwawo kuita musangano nevatsigiri vavo muZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Kuti tinzwe nezvemusangano wavaMonzora, tabata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Panyaya yekuti tiite misangano nemarali zedu, takamborambirwa marali mairi ekuairport nemapurisa tisingazivi kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parali yemangwana takatendwa kuti tienderere mberi nerali iyoyo, tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa Grounds sezvo vanowanzo kuita kutumira mapurisa vachidispesa vanhu. But handisani ndasvika ipapo, satasvika ipapo, asi ndinodayira kuti zvinobudirira mangwana. But ndinamutaura kuti takamborambirwa marali mairi pasina zvikonzero zvakabudirana nhasi asati aita rali ide kuipoita.
Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato ari kuchemba kuti ari kukanganiswa?
Ndine hurombo mukoma, asi zvikonzero zvavane ndisingazvizivi zvavanenge vachirambirwa. Sematauro andiri kuita, ini handitauri ndakamirira mamwe mapato, ndotaura ndakamirira bato redu nevana veZimbabwe. Saka kuti ndizvo zvava zvikonzero zvavanenge vachirambirwa ivo handizivi, asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handizivo zvangu. Saka handingadi kuti ndiende munhaurirano kana ndipinde mukutaura zvekukomenta kunge ndino ndaa spokesperson wemapato yese. Ndine bato rimwe chete randinokurora, ndinokumenda ndiri ndakamirira vaMonzora.
Zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana?
Tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti wanzwe meseji, nekuti isu hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanis. Nyaya iripo ndeyekupa meseji yerusununguko, meseji yeeconomic emancipation, meseji yeunity, meseji yepeace kune vana veZimbabwe. Saka tirikukudzira kuti vana veZimbabwe wauye wanzwe meseji neudzamu rwavaMonzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navaMonzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko, havasi kubuda muuwando hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo, uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools, mumaprivate residents ndeemastructures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitarisei kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto emuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol, umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mumosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa necovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 521 wakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine makumi matanhatu nevapfumbamwe. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219, makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inoti sangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSiria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyukliya ranga rakambononotswa zvakanyanya remuFinland reOlkiluoto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika, izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvino toenda kuna Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Mavelas aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections.
Nemusi wa9 kurume 2022, ini Linda Tsungirai Masarira semutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats ndakanyorera mutungamiri wenyika ino newezanuPF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nemapresident zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Hlabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance, veMai Elizabeth Valerio veUZA neveZimbabwe Labour Party Langton Machoko Tsamba. Tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipata mumabai elections musi wa26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kuburikidza nekuona kuti violence, kurwa, kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana setichiramba tiri mhuri, chiri kuti tadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pasi sema vatungamiriri vemapato iwayo tichionesana ku kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu, tiri nyika imwe chete, kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana kuti tinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura. Chinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yanguva yekukampeina kuenda kumaelections nezvematongerwo enyika, vana vanotanga kurwa pachavo, vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo, vachikuvadzana, vachidzingana mudzimba dzekugara.
Shuwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi?
Zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri, tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero tiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika. Saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndidombe mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi Peace Pledge, vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanhu vatevedzera kuti ngatigone kupinda maelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo, tisingatukane, tisingapopotedzane, tisingarovane. Saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita paPeace Pledge chekuti tigone kunoita sarudzo isina popoto, isina kurwa, isina kuurayana.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi.
Mubumbiro redu remutemo section 48 munotaura nezve right to life, kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe kuti chive neupenyu, upenyu hwacho husaputswe. Kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo. Saka chitori chikumbiro chedu seLabour Economists and African Democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muZimbabwe. Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa. Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association, kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda, zvinozosimbiswa zvakare muSection 67 yeconstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights, kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo. Zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu, mukasatitevera tokurovai. VCCC vachiti asingatevere CCC mutengesi kana kuti ndewezano. Zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu tiine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Pamakadasa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza, zvinoita sokuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame veruzhinji, isingararame vemabhizimusi. Mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi, ndofunga panguva inoiyi kubva pa11,000 Zimbabwean dollars. Kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council, vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa293,000 Zimbabwean dollars. Saka ukatarisa kuti kana zvinhu zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero, zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nevemabhizimusi. Nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzuro akasiyana siyana.
Asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutasho?
Tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu, tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno, uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa mabhodha, kuvhurwa kwakaitwa mabhodha tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi iyo yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Izvo zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi, nokuti vanenge vachingozomanikidzirwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa. Sokuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa maboda.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta edizeri nepeturu akakwirawo pasi rose. Uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzo vanana America, mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana. Zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kunana China zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira. Uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vamutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yezim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari. Ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno. Imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maUS dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa. Ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira, uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora emuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maUS. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu unenge hunotiremekedzekei.
Tinotenda vamutashu. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemapai election dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, muchitumira mibvunzo yenyu, muchishandisa mashoko, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisa anoti 909am, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muguro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU-PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato reZANU-PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.